A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, January the 12th, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at long-distance relationships. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on directly 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Always sine lavo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Number one, civil umundunga. Kuba lokucabangelana ukuthisi ukuthi wena omunye oyenza lokho, omunye oyenza lokho. That's number one. Number two, ukuthi liplane lisiya phambili. Umanager umuzoyi-1 kuvele kuluhlupho. Kodwa ukuthi selimanager imizi emibili kwabe sokuhlupha. Ngoba omunye abecanga ukuthi wena wenze kuhle, omunye la ecanga ukuthi awenze kuhle. So kuba lokudonselana. Okunye, you find what he is picking up, putting up his show. What always, you find the best behavior. I find that what he every day. We are born with a lapagon, a lapagon. What a lapagon for a mountain bonagani. We have a very good best behavior. What it is where Lapahambe went for local inside. So, Guba is very complicated. Kuba very stressful.
Nasikhangele nxa uqale umama ubuya emazweni. Kuzadingakala ukuthi abethumela ubaba imali. Ikanti ke omama abaningi bakhala ngokuthi ungathumela ubaba imali udla lama girlfriends.
Yona vele indaba kathesi yikho bengithe ekuqaleni ukuthi abantu abaningi sesi superficial. Izinto ama-values ethu se-centered on the wrong things. Kunokuthi kube lothando sesiqakathekisa kakhulu leyo mali eyawayo. Ngoba umuntu nxa esele mali uyabe sefuna ukuthi yena abe nguye umakhulu. So nxa kuyukuthi lo othunyezelwa la imali kube abantu behamba same direction kwabe ku-right. Kube lokuhloniphana futhi. Ukuthi wena olethe imali, uyamhlonipha omunye wakho ngela imali. Ngoba imali isihambi. Namhla ikhona, kusasa kayikho. And imali kayihlali lapho kulabantu khona abangela kuthula, abantu abangathandaniyo. Imali la ivela ayithandi indawo enjalo, iyabaleka. So abantu bengafunda khona lokho ukuthi imali isakathi namhla khona namhla kayikho singayikhonzi kuze kweqe ngoba ama relationships amaningi vele afekthwa ngendaba yemali.
That there, Marvelous, was Mrs. Lindy Wempofu. She was just explaining the difficulties and the challenges that two people can face when they are living in two different countries. They have to maintain two households. And when somebody is sending some money home, especially if it's the woman that has gone overseas to work and try to
fend
for the family as well as arranging the papers for the husband to join them. at times most women are complaining that they do send some money home, but the husbands takes that money instead of developing either their families or paying some certain bills.
Mm-hmm.
They take on that money and go on a leisure trip with their girlfriends.
Very interesting contribution there, PJ. Yeah. To those who are just joining us, as you heard from PJ earlier on tonight on the Women's Roundtable, we are looking at long-distance relationships. What are the benefits and what are the challenges? We're also looking at the increased data bundles that have, you know, just been introduced. What is their impact, you know, of that increase on these relationships? As you know, PJ, most people actually rely on the phone. They rely on social media
WhatsApp
to communicate with their loved ones if they're based overseas or if they're in Zimbabwe with their loved ones overseas. Mm-hmm. So we want to hear from you, our listeners, your views on the issue.
Yes, and social media was set ablaze last week by a disagreement or a lover's tiff or whatever you want to call it between a local artist, Desmond Chidembe, known very well known as Stana, and his wife, Olinda, who are in a long-distance relationship or marriage when the wife aired their differences live on Facebook, sparking a huge debate on these types of relationships.
Yes, PJ, I was actually following it, as you know. Last week I was on leave, so that really kept me entertained. But it really opened Pandora's box. Because while opinion is divided over the way that the information of the struggle between the couple, you know, was handled by, you know, the issue, some were actually in support of her saying, yes, this issue needs to be discussed. But some were saying, no, according to our African culture, you know, things like this are kept under wraps. You discuss with the in-laws, you discuss with, you know, the sisters-in-laws,
amongst
the family. But it also brought onto fray these type of relationships. What happens when the wife is overseas and the husband is in Zimbabwe, or vice versa? Are people really, you know, coming out and really telling the truth of what is happening? We saw this issue just blowing out right in front of our faces as if we're watching a Hollywood script. But, you know, as entertaining as it was, there were people behind that type of thing that was going on. And it brought, you know, the conversation between families and those in that type of relationship that, how do you handle it? So this is our discussion today, and we'd like to hear from you, our listeners and viewers, what your opinion is.
And this also comes at a time when the data tariffs have been increased by some telecom companies, which may further put pressure on some long-distance relationships as it is.
Yes, PJ, you saw a lot of people were writing very interesting contributions about how to get out of certain relationships with certain phone companies, we will not mention which, in order for people to maintain their data bundles. But I'm sure we'll hear from our listeners what kind of increase was affected and how is that, you know, impacting them. What are your views on the issue? We'd like to hear from you, PJ.
Lamhlanje kuhlelo lwethu asihluzeni bomama sithandeke sikumbe sikethe ukuthi sike sixoxe ngodaba lolu olwabantu ababili abangabe bethethene kodwa besemazweni amabili, engxenye omunye yabe ephecheya kolwandle kubo UK, kubo Australia, kubo New Zealand, khona apha eMelika kumbe eCanada kumbe eSouth Africa, eduzane sibile eSouth Africa eBotswana. Kuba lo mehluko ukuthi nxa kuyukuthi lisebenza lonke lilubabili lindawo yinye. Kukanti ke abanye njalo ngababa la majaha abo asemazweni kumbe njalo intombi yakhe isemazweni, babe sebephenduka ekhaya kumbe bazochada ukuze kulungiswe amaphepha wonke lihlale lonke endawo yinye. Kuthatha isikhathi eside, inxa yokuthatha iminyaka engaba mbili, engaba mthathu, linase lijadile vele kodwa lingakahlali lonke. Kungenxa yokuthi omunye ohlala usebenza kwelinye ilizwe, omunye esebenza kwelinye ilizwe. Kukanti ke lolu daba sikhethe lona ngoba kuliviki edluleyo kube lo daba olwemendo kaStana lo Olinda. Bachaye zonke inhlupho izangikhathaze zabo enkundleni zebulenjini ezeFacebook. Salibona odaba lwangkhona luchombuluka lokhu esikhangele kwaba njengefilimu sibile ebhayisikopu eHollywood, njengokutsho kwakho. Marvelous. Kodwa ke sithandeke ukuthi sixoxe ukuthi sicebisane ukuthi kungaphathwa njani ngathi ubudlelwano obunjalo kumbe imendo enjalo nxa omunye ekwelinye ilizwe omunye ekwelinye ilizwe. Ikanti ke njalo sibe lodubo olunye lokuthi ama tariffs okuthenga ama data bundles layo yengezewe. Ikanti ke abantu kade bevele sebephila nge WhatsApp la ku Facebook. Lezinye inkundla zebulenjini ukuthi uze akusadingi ukuthi uyethenga ikhadi lokuthi ufonele ngekhaya. Lalo buse Australia ubuzikhulumela nge WhatsApp. Kumbe njalo ukuthi engxenye kade sebelahlekelwa inzuzo abamakampani wona lawa asikwazi ngoba kade abantu kavaveleka basafoni bayasebenzisa yona iWhatsApp kumbe iFacebook Messenger lezinye inkundla ezehlukeneyo. Asiyihluzeni bomama lamhlanje.
Aiwa, PJ, vanenze vevanzwa. Nasi muchirongwa chedu chemadzimai. Tiri kutarisa isu dambudziko rakatarisana nemadzimai varikugara vari kure nevadikani vavo varume vavo uye zvine mhuri. Tinoona PJ sekutaura kwatamboita kuti vhiki rapfuura takaona isu muimbi ane mukurumbira muZimbabwe anozikanwa zita rekuti Stana. Mudzimai wake anonzi Olinda anogara kuBritain achitaura iye pamusoro pemhuri yavo kuti zvazvakamira sei achitaura kusafara kwake uye zveStana akazouyawo akataurawo kuti aiwa ini mudzimai ndinomuda uye zvetiritese asi zvese izvi zvaiitika pachena paye patingati pa social media pa Facebook zvichionekwa nemunhu wese saka ndozvimwe zvatiri kutarisa kuti zvakabva zvaita kuti madzimai vazhinji vade ivo kuti pave nekuzeyewa kuti zviri kufamba sei pane avo vari muyananiso nyanya paunoona murume ari kune imwe nyika mudzimai ari kune imwe nyika zvinogadzirisika sei uyezve tinotarisa kuti panguva iyo ino PJ makambani enhare mbozha munyika imwe kambani yakwidza iyo mutero weaya anozikanwa nekuti madata bundles uye pari zvino vazhinji vari kuti hamene kana vachazokwanisa kunge vachifonera vadikani vavo kunyange vari kushandisa WhatsApp kana kuti vachishandisa iyo iFacebook yatakaona last week ichiita kunge tiri kuno kuHollywood nezvatakaona zvichiitika saka ndozvimwe zvatiri kuziya PJ ndozvatiri kuziya nhasi izvozvi kuti zvobatwa sei nekuti hakusi kungoti vari Britain chete tinoona kune mamwe madzimai ari kuSouth Africa vakaenda kunoshava kune vari kuBotswana vakaenda kunoshava kune vari kuMalawi vakaenda kunoshava vakasiya varume nemhuri kuZimbabwe uyezve vanofanira kunge vari kutaurirana uyezve sekutaura kwavamboita tanzwa kune mumwe munyarikana wedu ataura iye kuti panyaya dzemari dzinozotumirwa kubva kwauri kushava dzichienda kumusha dzimwe dzenguva hadzizonyatsoshandiswa zvakanaka nekuti dzimwe dzenguva vamwe vanototi inini ndine bhengi rangu riri kupi riri kuoverseas kungave kuri kuSouth Africa kana kupi vachitotaura kuti regai ndipoenda kunotora mari yangu kupi kuIMF
ya release mafunds
saka ndozvimwe zvatiri kutarisa izvozvo kuti pogadziriswa sei kuti kana muri dzakamira pakadai dzingaite sei PJ tinenge tine munyarikani wedu wekutanga sesu mubaya ari yekuCanada tinokuchingamidza nemufaro sesu
hello
happy new year
Happy New Year to you too.
Aiwa, taita rombo rakanaka nekuti nhare dzacho dzekuZimbabwe pari zvino dzakati tsamwe nenyaya iyo yemadata bundles.
Yemadata bundles.
Saka tatofara kuti takuwanai muzvare sesumbaya. Motipa pfungwa dzenyu kuti zvoitwa sei? Imi mutinoziva kuti muri kuCanada uko. Toti munyarikani kana mudikani wenyu ari kuZimbabwe. Panofambiswa sei ipapa? Zvoitwa sei? Nezvatakaona zvichiitika ipo pano paFacebook svondo rapfuura.
Inini asikana ndinongoti inini vanhu vanofanira kugara pamwe chete. Nokuti kutoisana pamuedzo. Munogona zvenyu kuti munogona kunge muri pa same page muchitaurana mavese muchiupdateana kuti zviri kufamba sei nezviri kufamba sei but munhu wemunhu munhu wenyama especially varume isusu vakadzi tinogona zvedu kuti kushingirira kuti kana mumwe wangu asipo I'm okay but vanhu vechirume to be honest with you it should be hard vakapindukawo nemuedzo ndinongoti isusu ndisinge tavaisa pamuedzo pacho but dzimwe nguvawo futi macircumstances aya ari beyond anoita kuti munge musiri pamwe chete
Saka so, poitwa sei takanyanyotarira nyaya dzemari yekuti iwe uri kushava urikwa uriko ku Canada munyarikani kana mudikani wako ari ku Zimbabwe panyaya dzemari apa panofambiswa sei kuti unyatsozoti mari iri kushandiswa semazvo zvaunga wataura iwe kuti baba ningi ndatumira mari yakati ngaiite zvakati nezvakati nekuti tinoona vamwe madzimai PJ vanopedzisira vakutoti murume haachada kuuya kunyika yaanenge ari nekuti kuno kunoshaviwo kana ku Canada unokuziva kuti kunoshandwa kana kuAmerica kuno kunyangwe pa South Africa hapachisina kufanana nekuti uri kumusha kwekuti kana ukashaya chokudya unombonokumbira hama neshamwari saka pogadziriswa sei ipapa
apa like isusu patakauya kuno ku Canada handiti tauya ku Canada takati pitiri pitiri kuuya takati one day ndokubva vangoisa visa saka a lot of families zvaka separatewa kwamwe kumusha vamwe vaakupi vaakuno saka there are so many stories dzatinonzwa dzatakaona dzevanhu vakanga vari kusapota mhuri dzavo vari kuchi vari kumusha and it doesn't even apply to vakadzi chete inini I know of a story yemunhu wechirume akanga achi mudzimai ndi akavharirwa kumushaka saka murume has got to support mhuri yake kupi
kumusha
akatozodzwa kunzi iwe mukadzi haane boyfriend boyfriend ndo inenge ichitobvunza kuti iwe kuti yati yatumirwa here chii mari mukadzi ndiyanga akutopa chikomba ikoko kumusha ikoko Zimbabwe ikokoko yaitumirwa nemurume kumba upkeep yake yevana naiye but anga akutoyatomuwa ndiya zvokuti anga akutodisho akutochengeta varume so murume akazoudzwa nehama dzake kuti iwe munhu wauri kutumira mari uyiko mari aakutoita sei aatoone mumwe murume ndokubva angovhara mari yake
posodimanjepodaisaka
akaita solution yekuti mari yanga yakuenda kuna somebody else ongunotengera vana magrocery nekunobhadhara vana maschool fees nekuvapa pocket money ivo vana mai havana chavakawana ndakanzwa kuti vakatozorambwa nechikomba chiya bhozi chikomba chiyaye chachakavabatirira pamusaka pechi
pemarisaka
pemari saka it's both ways it's both ways and then kuti vanhingi vakadzi but paculture yedu okay I know kuti taakuno kuti akuita sei taakushanda but paculture yedu murume ndi anochengeta mudzimai kwete mudzimai yangu anochengeta chi murume zvino olinda mamercedes benz maaudi
tadzokera zvepanyaya iyai
yangu yangu mari handifunge kuti ndingagone kuti ndichengere murume
sesu tichavhunza vari ikoko Canada kuti sesu haana kutengera here Mercedes Benz nekuti
hatingazivindingatenga zvangu perfume ndingatenga zvangu probably sexy underwear or something like that but Mercedes Benz aiwa budo iye ndiye anofanira kunditengera Mercedes Benz
aiwa saka tombokubatai makadaro tinenge tine munyarikani wedu asi ndisati taenda kune munyarikani wedu makaona sei kubuda kwakaita nyaya yakabatsira here kuti nyaya dzakadai dzizeiwe nekuti zvokwadi kune pakakuipo nekunaka kwazvo imi munotora papi papa
inini panyaya yaolindaka panyaya yesocial media pamuri kutaura kuti akaita mistake yekuti akaenda pasocial media inini handifunga hangu kudaro nokuda kwokuti stana aneimba dzimbo dzake ane platform takanzwa kuti anoimba achiita se achinyumba saka olinda ini ndakaonawo asinawo platform yekumwana nayo the only platform yaemwanawo nayo ndo pasocial media zvinoenderana dziriko dzinoitika dzakawanda nyaya handiti but kudokuda kwokuti vanhu vachiona havasi famous saka hatimbokufa takagona kuita sei takagona kubvinzwa hati dziripo
aiwa mumbobata makadaro muzvare sesu mubaya vari kuCanada PJ I think we have another guest but just let me just round up what sesu was saying she's just weighing in saying yes the you know it's a level playing field there are some women that are facing some of the issues that we are saying but equally so there are some men who are also facing the same challenges of working overseas and then sending money home to their wives and then you know allegedly some of the wives are misusing the funds just as some of the husbands are allegedly misusing funds so you know, it's half and half. And then she was just also weighing in on the drama that we saw unfolding on social media between hip-hop artist Stunna and his wife Olinda, who are in a long-distance marriage. She was saying she's not, you know, really condemning Olinda. She thinks it's okay because that's the only way that Stunna would get to hear the message. He's always on social media.
Yeah.
Over to you.
Aya, siyakwamukela kuhlelo lwethu Lindiwe Mpofu.
Yebo mama.
Kunjani khona ngapha?
Hayi ngapha kuyavanda.
Yeah. Ulubonile udaba lolo sike saxoxa ngaphambilini kohlelo. Kodwa ke wathi sihle siqale ngalolu daba olu esilubonela uchombuluka ngaliviki edluleyo phakathi komuntu lomkakhe uStunna lomkakhe uOlinda. Uya into ongayikhwabitha na ukuthi uchaye izandlube lezangatha zezomindo wakho ebulenjini enkundleni zobulenjini zeFacebook njengalokho okwenziwe ngoOlinda.
Mina ngibona ngazani uOlinda ubedinga indlela yokuthi izinto ziphume. Ngendlela abantu singakhangela sibone ukuthi abantu ngendlela abaresponde ngayo. Uthunuke amanxeba amaningi.
Yeah.
Yeah. Ngoba abantu bahle yazi bonke bathwala sibili imkhono abantu bathwala lezinsimbi sokuliwa. Ngoba kwebe kutshengisa ukuthi umuntu uthathe inerve uhlokozile sibili lapho okunzima khona.
Nice.
Uyenze into abafazi abaningi abayesaba ukuyenza. Sikhulise ngendlela yokuthi kuthiwa hayi kumele uvale ungatshengisi ebantwini ukuthi izinto zakho azihambi kuhle, awumelanga uzichayi, kufanele uyazi uzame ngayo yonke indlela ukuthi uvale. But abantu abaningi bagcina they die from ama-abusive anjalo. Mina mbona if singaqhubekela phambili sibe kwazi ukuthi i-problem nxa ikhona kayidiscuswe, kayingabi lokhu ithanyelelwa ngaphansi kwekhapethi.
Kodwa phela nxa kuyikuthi sokwenzakele kunjalo, selixolisene, selenze baby comeback, i-BCB, selidivided njengemuli, ukuthi which side to take now. Selimzonda uStunna. Alisamkhwabithi. Kodwa lina selixolisene, seliqhubekela phambili ngothando lwenu.
Okukhona into eqakathekileyo ukuthi abantu fanele bebekwazi ukuthi nxa umuntu ebuye ezokhala kuwe, kafuni ukuthi wena udinga i-outlet. Umuntu nxa yena elesilonda nguyozikhiphayo endaweni yangikhona le emenza ukuthi abe lesilonda. Yebo lina lizaba lama-feelings, lizazonda, lizazonda omunye wami. Kodwa mina nxa ndilokhu ngisamthanda, sorry. Ngilitshelile into ayenzayo kodwa ngithanda enjalo.
Ya, kuba nzima. Othi sibuyele kulokhu zethu.
Yenza into ebuhlungu kodwa into ekhona. Yebo. Ukuthi lowo muntu ngimthengele i-Mercedes Benz. Ngimthengele i-Mercedes Benz. Ngimthole endlini elamanye amankazana, umuntu othi half my age. Yebo ngimthole layo. But into ebuhlungu kakhulu ukuthi ngiyamthanda.
But abadala phela yikho lapho babecebisa khona omama abasanda kwenda ukuthi hatshi ayisizo zonke inhlupho kumele uyezitshela unyoko. Ngoba ungamtshela unyoko usezazonda umkhwenyana.
Ngibe kwazi ukuthi ngiyamthanda uThubayi wami lo.
Ah.
UThubayi kodwa ngiyamthanda.
Kodwa phela
ngibe kwazi ukuthi uThubayi ukhona.
Yeah, all right. Bamba khona lapho amampofu. Marvelous. I was just talking to Lindiwe that when our mothers brought us up not to tell everything that's going on in your marriage. Because the rest of the family might take
sides. Forgive
him. Yes. Yeah, they might not forgive him. Mm-hmm. You forgive him, uh-huh. but I might not forgive him.
Mm-hmm.
And our relationship is going to be
very different.
Very different mm-hmm. from there onwards. But she insists that Olinda was right. Mm. And I'm saying it puts the rest of the family in a difficult situation.
Mm-hmm.
Yes.
Regating bones, wakuna va Isaiah Mahumbe, varikuchi pinge kanyo. Va Mahumbe, makadini. Tiri nani mwadi ndafara kumbozwa izwire kanyi kwakadini kuchipinge.
Kuri nani nesuku ndakarawo kupinda pachirongwa Studio 7. Chirongwa ndochidakara zvingati.
Motipawo pfungwa dzenyu nezviri mudariro izvi.
Ungawa ana vana teteka.
Ehe.
Inya inotishupei ku.
Taurai
zvine. Vanondanana vari kure nekure.
Mhm.
Vaite kuwirirana.
Mhm.
Kuno pamwe pacho vanosvika vava kuno vanopedza vakutonambuka.
Mhm.
Tepo vanondanana vamwe vari kugara pano.
Honi, tazvizwa vamahumbe. Saka mai aripo here ipapo timbozwawo kufunga kwavo.
Isa vanotandana mai ndoromwe nechikoro.
Aiwa, asi muri kuzvizwa kazviri kubhuyiwa izvi. Kuti kana mazowanawo wenyu, garai pasunde naye. Aiwa muve nezuva rakanaka kuchipinge tinofara chaizvo kuti mati tataura nemi panapa.
Zvinofadza chose.
Ehe. Aiwa tozotaura nemi nerimwe zuva. Bye bye. PJ, interesting contribution there from Isaiah Mahumbe in Chipinge, who is saying that no. People who are in a relationship or are married should stay together. Mm-hmm. So I then challenged him to say, oh, so do you have your second half right there with you? And he said, no, I'm still school going age. So I guess he's now planning that when he does get married, he's very close to his partner. Mm-hmm. So there we are.
Yeah, but there are circumstances like Sesu was saying that force you in such a into such a situation where one of you has to go to another country to work there,
mm-hmm.
and he has the papers, mm-hmm. but you don't have the papers of your other significant other mm-hmm. or significant half.
Mm-hmm. Mm-hmm. Maybe let me just read through some of the comments we had on VOA Shona Facebook. There's Collins Mutandanyi who says it is just a challenge for everyone in life, marriage in particular. They must learn to solve their problems in their bedroom. It's not a new thing on earth. He's talking about the Stana issue. Stana himself is powerful on stage, but provoked the weak one who he's referring to, the wife. So he's literally saying people should learn to resolve their problems in private.
Yes.
Yes, private. Without really going on social media. I don't know if you have a comment that you'd like to read over there, PJ.
This one.
Maybe while you're still looking, I'm going to take Pilot. Mkoma Pilot, Variku, South Africa. Makadi. Ai, what? Riwadi. Muruku inzwa iri mudariro inyaya yekupatsanurika kwemhuri uyezve tatiri kumbozeya zvedu nezvatakaona zvichiitika kuZimbabwe uko takaona vaidanana Stana muimbi nemudzimai wake Olinda vachitaura nyaya dzavo pasocial media iyi yatinoti Facebook ndozvimwe zvatiri kuzeya nhasi uyezve tichitarirawo kuti mari dzenhare dzati kwidzwei kuZimbabwe zvingakanganise here avo vanogara vasiri vese semhuri.
Kutaura chokwadi chokutanga regai ndine makadi madzidzisi angu.
Aiwa tiri wadi.
Pamwe chete nevateresi. Chinhu chokutanga chandoda kuti inini nditaure panyaya dzema long distance relationship idzi guys. Ina hangu ndozvandakachuza kutaura chokwadi. ndandakaroora I think nenyaya idzodzidze mari futi dzedzamandamudza muchitaura kumashure uko ndandakaroora I think ndakaroora twice yes ndichisiyanawo nemhuri nenyaya idzodzidzi dzokumisilisa mari dzakadzitaurwa exactly idzodziya dzese
imi muri kupi hanzvadzi
izvezvi ndiri kusouth africa I'm driving from cape town to Limpopo
ehe atsanangura henyu
saka ndiri ndako ndichangodarika panzvimbo yeyo inonzi Kimberley kufunga vari kusouth vanoiziva kunana northwest northern cape cross
saka zvakafamba sei
inini ndakatomboipinda pekwende iyoyo inini long distance relationship ndinoida ende ndinoifarira zvangu asi inoda usangane nemunhu anoziva zvaanoita inini pachangu hangu I don't see any problem kana vanhu vachiziva zvavanoita handioni problem
asi pane imi mataura kuti pane zvamakasangana nazvo ehe mukoma painoti mati pane zvamakasangana nazvo imbotaurewo vamwe nekuti pamwe pane mumwe ari kutarisana nezvamakaona imi akateerera pari zvino zvii zvamakasangana nazvo
inini zvandakasangana nazvo pakutanga dzakava nyaya idzodzidzi dzemari dzokuti iwe uchishanda saizvozvo handiti ot munhu anenge ari baba anenge ari mai pamba ndimai handiti saka ndo vanenge vachironga zvinhu zvese kuti shamwari mari iyo chiita zvakati nezvakati nezvakati asi akamisplesa mari iya handiti zvokuti aitei kana kuti adii handina kuzvibata ndinganyepa handiti asi nyaya dzemari kazhinji dzinorwadza wese sesine basa redu rechitruck driver and takangogara tangotukwa zvikanzi ha vaya vaya kana vaenda vaenda hadini mopa ndisiza saka zvinorwadza sometimes but ini hangu ndakatozvituza and handina machinji anengaita and I wish kuti ndichangowana futi zvemukadzi anoaccepta basa rangu sezvarei
asi
and hapana pokuti
mukoma pilot kavazhinji vanotiwo basa ramunoita iri rinotinetsei nekuti munopinda munzvimbo dzakasiyana siyana muchitakura madzimai zvimiedzo inoti wandei nenyaya yebasa ramunoita asi pane zvamambotaura ndisati ndapindira zvamataura kuti pane zvimwe zvinogona kuitwa kuti relationship yakadai igone kugadzikana zvakanaka mataura zvekuti communication enderai mberi henyu
communication yakakosha pazvikuru sei parelationship zvokuti mumwe wako paariwo anofila comfortable chero asati arara ukataura naye anonzwawo kuti ano mumwe wangu zveshuwa ariko mobazisiza but sometimes ukanyararawo hatingoti mukacommunicatawo kana seke zvino zvinhu zvaoma kuzimbabwe kudai mukacommunicatawo kana kaviriwo pavhiki handioni sokuti chinhu chakashata bese munenge muchiunderstanda masituation ndochienda panyaya yamataura yemiedzo yemubasa redu ichocho ndinotenderana nemwe weevha kwaari anoita basa randinoita ndinotenderana nemwe chete but zvaakuchingoda kungoti iwewo pachako uzive chinangwa chako because hapana mukadzi anokuda asingadi mari neva handi ndanzwa vamwe tete vachitaura vachiti nanditengeri murume mesiben anofana kutatenge mesitiben
aiwa ichokwadi
izvo zvunhu chaizvo chaizvo zvandinotoona zvinoitika hapana munhu anokuda but orit iwo kana ukaspenda mari kune vamwe vanhu uchagona here kumanaja relationship yako
aiwa zvishuwa iro idama mukoma mukoma pilot
idama sorry ndisati ndapedza regai ndipapedzise pokusaka orit ukazoitawo mukadzi iwo anomisplesa keshi iyaya mee muchiti ndo inochengeta vana venyu kuti unzi moza kuti kuti sebasa redu iyi kuti ungonzi kwai uri truck driver usina kana imba tete kana pokutiwo vanhu vachisvikawo ndizveshuwa baba vanoshanda vanogara vasipo zvinongorwadza saka zvinodawo munhu anenge achiziva zvaanoita kunatsoona kuti zveshuwa kuti aa apapa ndiri kuti baba vari ku
aiwa tinotenda mukoma pilot vane nzeve vanzwa muve nezuva rakanaka
ndinotenda ndafara zvikuru sekupinda chirongwa chee ndingatoti ifirst time yangu but ndiri muteereri mukuru westudio 7
aiwa nesuwo tafara kuti makwanisa nekuti nhare yenyu iri kunyatsoita kunge muri muno muwashington
aiwa muzanzi always the best tatatotiza kumba tadoona kuti hazvisikwizi asi kumba tinoenda hatiramwi
tinokutendai
ndofarisawo hama dzangu dziri kugweru dzese because I'm original from gweru
farisai henyu igoredzva iri pakanaka
saka mudzimai ari kugweru here
ndandiriko kumba ndongofarisa vana vangu mudzimai handina ndine vana vangu
mune vana vangani
vana vangu vese
ehe
vana vangu vese i7
Saka panyei mari munotumira sei mari dzacho pakadai oso kuti mudzimai makarambana nevadzimai maviri
unoshambisa sei. I don't have a problem to support vana vangu vari vakagara zvakanaka dzani kutsenderwa mari yangu nenzira dziri.
Asi mari munoendesa sei kuti vana vachengetwe?
I don't have a problem. Une complain pavana vangu vese unga raise pa light on Studio 7 World Music and enough problem now.
Ai vakanaka mukoma pilot muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda.
PJ, very interesting, you know, contribution there from Pilot, who's based in South Africa, is a truck driver. Mm-hmm. And he's saying that he doesn't have any issue with the long-distance relationship, but he's broken up with two wives already. And at the moment, he's still looking for another long-distance relationship. Mm-hmm. And he says he's very, you know, confident that he's doing the best that he can for his kids. Mm-hmm. But his major problem was that money was being mismanaged when he was still married. Mm-hmm. So, you know, interesting contribution. And we have another Mukoma, Overseer Muchemesi, variku South Africa. Makadiva Overseer.
Ripo, makadiva Sister Pachirongwa.
Ai, watiri wadi, Happy New Year.
Happy New Year.
Tese.
Tipeo mafungiro enyu ne iri mudariro iyi. Ndi muri ku South Africa muri iri kupi?
Oh, muri iri ku Zimbabwe.
Ehe, saka imunogona kunyatso titsanangura kuti zvinofamba sei. Tiri kunyanyo tarira ipapa pakuti muri dzinenge dzichigara kwakasiyana. Muri kuzvigona sei?
Ah, zviri kugoneka shuviro ndeyekutoti ndiri kuenda zvangu kumushawo neniwo pa Monday ipapa.
Ehe.
Asi shuviro yangu ndeyekuti ndigare ndine mudzimai wangu kunoko. Tichionesana zvese zvinenge zvichinetsa nekuti nzvimbo yatiri kurefu plus munhu wekuti ugare uri wega kunzvimbo yakaita seinei zvinoda kuti mudzimai ange ari padhuze.
Saka zvii zvimwe zvimhingamupinyi zvamuri kutarisana nazvo panyaya iyoyi yekuti mudzimai ange ari pedo uyezve mukuedza kugadzirisa mhuri yenyu, mune mhuri yakakura sei?
Ma pari zvino ndine vana 4.
Ehe.
Ha, zvimhingamupinyi zvazvo ndingatsa aiwa hapana, asi kungobatsirana namadzimai nemudzimai wangu kana ndichinge ndabva kubasa achindibatsirawo sezvo kana seizvozvi ndichangopedza kushayisa ndava kutanga kubika, saka inhaye ngotanga achindibatsirawo chete chete.
Oho. Saka kopanyaya iyi yatanzwa kuZimbabwe kuti mabhanduru emafoni achange achikwidza, zvinozokukanganisa here? Ndimunofona kana kuti ndi mai vanofonera imi?
Aiwa, nguva zhinji ndinotofona sezuva nezuva ndinovafonera. Plus mari inogara ndichitumira zvangu achitenga madhata tichitaura.
Ehe. Aiwa, tinotenda. Tiri kunyatsonzwa kuti zvenyu zvinenge zvakarongeka.
Aiwa, zvinenge zviri nani.
Ehe, muve nezuva rakanaka.
Aiwa, ndinokutendai pachirongwa.
Zvakanaka.
Ndatenda.
PJ.
Vekhuluma avafowethu lava vavili, omunye othenana na yena uya kwavita ama-long distance relationships ona lawo. Okukhulu kuphela yikuthembeka. Yena-ke useke waba utshade kabili njalo ulabantwana abayisikhombisa. Alokhe bathumela imali kwamanje okwakhathesi kathathanga. Isithena nathi okukhulu kuphela yikuthembeka phakathi wababili ngoba nxa ukuyukuthi uyasebenza gadalala kangako, yena-ke uthi ungu-truck driver, usebenza gadalala kangako, uthumela imali ekhaya, uyabe ukhangelele ukuthi umyeni wakho laye asebenzise leyo mali ngendlela engcono ezathuthukisa imuli yakho. Ethi yena usebenza gadalala kangako, kodwa-ke ukuthi awuthi susiya ekhaya ungela landlu. Yikho-ke uze uthenge indlu kumbe wakhe indlu, uthenge istanda, wakhele imuli yakho, kumele ube lo mama laye othembekileyo, laye ongadlalisi imali, omachua, ongasoze wamkhokhelela kukho konke ngoba wena uyabe umthumele emalini, umthembile ukuthi uzabe thuthukisa imuli yakho. Lo wesibili laye ukhulume njalo wathi ukuthembeka yikho ukuqakathekileyo phakathi kwababili. Yikho-ke abantu kabahlale bebonke ndawo yinye.
Yes, PJ, very different views from two different contributors. Mr. Sesumbayo, are you still on the line? Hello, Miss Mubaya? PJ, I'm not sure who we have on the line still, but I don't know if...
Mampofu, loku kona.
Mampofu.
Hi, nkona, nlalele ma.
Maybe I can come in to Miss Mpofu and just say you heard from two of our contributors, Pilot in South Africa and Mkoma Overseer, also in South Africa. Very different views. Mm. What's your take?
Actually, they are all right. You know, the good thing with this life, there is never any wrong or right answer.
Mm-hmm.
Everything is okay. Everything is right. But it depends on how you feel about it at that time.
Mm-hmm.
Because views change. Like the other one, the truck driver will say he prefers long-distance relationships.
Mm-hmm.
Yeah, maybe he doesn't want attachment.
Mm-hmm.
He wants that freedom.
Mm-hmm.
So hence, that's why he's okay. He's divorced twice, and he's looking for another distance relationship.
Mm-hmm.
It's okay for him. He's got his own reasons. And then the other one, I like it.
Mm-hmm.
He's planning with the wife. He respects his wife. He trusts his wife. That's what I can get. Even mm-hmm. when he's talking, he trusts
yes.
his wife that mm-hmm. whenever he sends money, it's going to work for them,
mm-hmm.
For the family. And what I liked about it, he never mm-hmm. included third parties, because from the previous speakers, you could hear that all these allegations that then come into a relationship,
mm-hmm.
they don't come from between the two.
Yes.
They come from the third parties. That's when the relative starts saying, no, that lady is spending money recklessly
mm-hmm.
because they want to budget. The moment when you start including other people, then the relationship is doomed.
Mm-hmm.
If mm-hmm. people can contain and really understand that it is their relationship, when you go out there to talk, I'm talking not to invite you to come and be the main players in the relationship. I'm just letting out my frustrations, but mm-hmm. don't be the decision makers.
Mm. Thank you. Very yes. comprehensive summary yes. right there, Cecily Ndiwe. We really thank you. I understand PJ Sisuse Sumbaya veku Canada vadzoka panare nare yavo yanga yambodona. Hello Sisuse Su. Hello. Nare dzacho na nhasi ndatofunga kuti hameno pamwe nyaya yemabhanduru yabatawo ku Canada ikoko. tambudzwa kune vamwe vafona tataura namukoma vanodriver ivo matruck vari ku South Africa nevamwe baba vari ku South Africa zve vachipa ivo maviews ava akasiyana vamwe vanga vari kuti aiwa ivo zve long distance zvinovafambira vamwe vachiti aiwa inini ndinoronga nemudzimai kunyangwe tisiri tese asi ndinovatumira mari kuti vatenge mabhanduru saka chii chingadiwe kuti yatingati relationship yakadai inyatsofamba kusvika mazobatana kana kuti kusvika mumwe auya kune mumwe kana kusvika zvinhu zvagadzirika naPJ munyika nekuti kuti vanhu vange vari kwavari ikoko pane zvechekuita nenyaya yematongerwo enyika
pane zviri kuitika angave matongerwo enyika kana kuti zveupfumi upfumi hwenyika hunenge husiri kunyatsofamba zvakanaka
saka zvii zvimwe zvinganyanyoitwa kuti vanhu vangoyanana kusvika mwari abvumidzewo kuti vange vari pamwe chete
aiwa iyo responsibility iri kumunhu nomunhu woga woga kana uine relationship yako ini ndine vanhu vandinoadmire you know Auntie Marvelous I went to England a long time ago when I'm rich but I sangana navo ikoko vakomana veku Nigeria vachiri ndakasiya musikana wangu kumusha wandaidanana naye ndikasandazouya kunoko and zvechokwadi they were separated for like maybe 10 years or so but they were still get married kune vanhu vavo ivako so I think irresponsibility yemunhu woga woga kuti unoziva what do you want for yourself and for your relationship if you kana uine commitment ine relationship yako regardless of what circumstance you wait for mumwe wako of course communication inenge iri important ndaiuda kuti kana munhu akatizii for 15 years then hauchaziva kuti chii chiri kuitika so obviously these guys andiri kutaura they continued communicating with each other, kuti chavapapi, mapepa achaita rini, and what stages, and nekusapotana financially and emotionally as well. Like you are truck driver, zvavataura kuti ukafonera mumwe wako ukataura naye asati arara manheru inga anofila shi anofila okay. But at the same time it's kind of tricky bhozi vakadzi vasikana vemazuva ano vakadzi vemazuva ano pane mari ka vanotedzera zvese zvese anogona kunzi stay put nyarara ipapa pazini zvaombotaura nemukadzi wangu.
Ndozvananyida kutobvunza kuti pavarume vekuNigeria vama hamuchataura kana vekuZimbabwe chaiwo vanoti vakauya kunoku kunana America kana kuCanada asina mapepa auya nevisitors visa kuti awane mapepa akarongeka anokwanisa kana kutorora chizvarwa chemuno kuti awane mapepa iwayo. Ukwasiya mudzimai ariko kumusha nevana. Wochitororana neuyu vochata wanewa mapepa. Pamwe vozorambana papaya. Pamwe vamwe vacho havatorambani naye. Vanotozoita kana vana. Uyu ari kumusha uyo watopinda dambudziko kana kuti anotozongounzwawo. Asi rato vabarika. Ninyaye mapepa.
Bo zvakataura akazviya kuti irresponsibility yemumwe nomuoga handizi. It's very interesting kuti even kana kumusha nokufamba kwataita ukandizi. Nauke yedu nayo futi yatoita sei yataita distorted. Even kumusha we know some women vari kuno handizi. That is the head of men in Zimbabwe. Married men for your own information. Vari kumusha. Mukadzi ari kumusha achitobvumirana nazvo kuti tsvaga aitiwa nechekudya baba amwana kana isuvaraekuutenge tichishandiswa nokuti buda nhau yekunzi ndemurume zvichishandiswa nevarume va vakangwara vatotaurana nevakadzi vavo kumba uchiona taona chimunhu isusu kukanada chinogona kuti supply achi
chinotozogona kana kutirongera mapepa evana
ndinotoziva imwe situation inogoitino name name ndinoziva situation yekuti mukadzi anozongotesta kuti konai mainini matikanganwa here sikushizi yevana kuno
paipapo sesa apo paipapo sesa
muri kuona manje. It boils down to pandataura kuti commitment ye relationship. I commitment ye relationship inoita kudaro uyu mukadzi audzwa kunzi shamwari kuti iwo uye kuno kuCanada ndotomborora mumwe munhu
ndotomborora murungu kana
saka mukadzi ari kudobwira sei kuuya kuCanada anotedzera zvekutaurwa nemurume wake but mufunge inini ipapo like I said ndinotopa admire nokuda kwokuti vane commitment these two people uyu waaccepta the fact yekuti kuti isusu zvinhu zvedu zvifambe tichatomboitora detour iyi takadai.
Saka pamuri kuti kutaurirana ndoo kunonyanyodiwa panyaya
idzodzinyanyodiwa papanyaya yevanhu vaviri kutisanai vai on the same page.
Aiwa pakanaka. Mombobata makadaro sisi sesu PJ, very interesting contribution there coming from Sesu Mbaya, who is just highlighting that, you know, some of these relationships that are now happening even in Zimbabwe itself. You have a married man with his wife with the husband, you know, allegedly we have a relationship with a woman who's overseas with the wife knowing, you know, that's what's happening, but because of the perhaps, you know, challenging economic situation, she agrees to it to say, you know what, this is our only ticket out. So very interesting contribution there, PJ. I don't know, maybe if you want to take Cicely Ndiwe, where we've kept her on for a long time.
Uyayizwa mampofu indaba isekudini ukuthi kulabanye abesilisa kumbe abesifazane. Ngoba kulolunye udaba engiluzi leyo ole Indiana olokuthi wafika wachata lapha lo nsundu walapha emelini. Kodwa ke echiye ungaki.
PJ, before you go, we have my gungu or we cannot keep on hold. Cicely Ndiwe, please hold on. Timbotora my gungu tanga tiri kuvatsvaga nemaziso matsvuku kuti chivashaya. My gungu makadiko. Happy New Year, tafara, my gungu. Saka irimo mudairiro maigungo ndeyekuti nyaya yevanhu vanenge vachigara vakapatsanurika kuti mudzimai ari kune imwe nyika murume ari kune imwe nyika zvogadziriswa sei nekuti tiri kuona takaona last week pakabuda ipo nyaya dzemuimbi mukomana westana nemudzimai wake anogara kuBritain Olinda vachitaura nyaya dzavo pasocial media app asi zvakaita kuti vazhinji vade kunyatsozoti imomu kuwanana uyu mumwari uku mwari uku baba John kwavo amai John kwavo zviri kufamba sei munyika pari zvino mombotipawo maonero enyu imi
aiwa tinotenda nyaya yemalong distance distant relationships ka inyaya inonetsa zvokuti dai kuri kuti zvinhu zvinenge zvakanyatsogadzikana vanhu vaine maresources akakwana semhuri tinongokurudzirwa kugara pamwe chete saka ndinoona kuti dambudziko nderekuti vanhu vari kutsvaga kurarama but mukutsvaga kurarama kuyaka pane chinotosafa nekuti kugara nekugara hazvifaniri kunge zvakadaro anditi patinoti murume nemukadzi varoorana aizoroti izvo umwe achasiya baba vake achinonamatirana murume achasiya baba namai achinonamatirana nemukadzi wake saka kunamatirana kuya manje patinenge tiexpecta kuti vanhu varoorana ngavatiwe pamwe chete kuri kukanganiswa nokuda kwemahardships yekuti vanhu vari kutsvaga kurarama vari kutsvaga mari saka muchaona kuti nyaya iyi haikanganise baba namai vakagarisana vachete inokanganisa zvese nevana inokanganisa izi nedzimwe hama dzakakomberedza nemhaka yei ndichidaro izvozvi zvitombotora toboti isusu mai vakaenda kuuk vari kushanda kumba kwakasara baba vane vana handiti kamwana kaya kane kamusikana kane 13 years ka
tinenge tanhare inenge yadambuka pj asi tanga taakunyatsonzwapo kubva kuna maigunguwo asi tombodzokera zvedu pj to just discuss what she had said she was literally just weighing in saying no like all the other people some of our guests were saying people need to be together if they can because you know although there are challenges like the economic situation maybe political but if possible people need to be together
to
as
just
a family
to be together Yeah.
So we'll go back to Cecilia Ndiwe.
Ndiwe. Yeah. Uyizwile idaba udaba lolu loku olokuchata ukuze abantu bathole amaphepha. Khona beza buyelela kumngabo. Boni ibona njani?
Hey. Hey indaba ye stationery yahlupa. Bayibiza njalo uthathing stationery.
Isidingi stationery.
Already abanye vangathi ku-right abanye vangathi ku-wrong kodwa mina ngokubona kwami akulante right ngoba noma livumelene lobabili ukuthi hhayi mina ngenza lokhu ngoba ndingi stationary lwani umuntu limtshelile yini kukhona ukhona umacathelano othize oba khona and vele i-relationship nxa isokulo macathelana okhona i-trust iyahlela iyaphela ngoba kusasa yebo singabe sivumelane ukuthi lana simdlala imacathelana kusasa sengingeda nizabe kuthi kanti uPJ nxa kade sike sadlala imacathelana nomavelazi mina ukuthi kadlala imacathelana lami already sokuthiwa lezinye izinto ezingeseze zihambe kuhle so eish kunzima kodwa kwesinye isikhathi izinto kufanele zenzakahle and yibo ubuhlungu bekuba khula ku-21st century ama-challenges esilawo ayihlukene lalana abomama bethu ababehlangana labo and khona lokuthi sesilama-social media izinto izinto sezichayekile phandle lapha wonke umuntu usele access ye-information too much information layo kayikho right
hay Aya, sesi wacha i-dirty linen yethu yonke khona apha ezinkundleni zebile nje.
Ah, sichaye sibili siwathe sichaye le abantu babona ukuthi hey lapha nabe kulodaka lapha nabe kulani. Kodwa ecineni engakutsho mina ngokuthi i-relationship ifuna i-commitment yabantu ababili.
Mhm.
I-relationship ifuna i-communication.
Mm-hmm.
And irresponsibility le accountability izinto ezimbili ezihambisanayo ngoba yonke into oyenzayo kufanele ube accountable njalo ube responsible for it ukuthi nxa sokubheda njengalapho ukuthi sokubheda ukuthi yebo wena nguthengele lokho kaungabi blame wena lawo ukuthi yebo bengi-stupid nguthengele stani ibhenz ubungathengelelani indoda ibhenz woba accountable for the dirty responsibility yangikhona nxa utsotsi utsotsiwe vuka kusekhabeni la
ajikiwa hataure
ajikiwa hataure manyifai
siyabonga bamba khona lapho mampofu
we have Tendai from South Africa. Hello, Tendai. Hello, Tendai. Nare zinengeza don apa. Tendai, muripo iripa nare. Nare zedupije zinengeza don apa. Let me take this time to just acknowledge some of the people that were actually contributing on our VOA Shona Facebook. I may not be able to read what everybody said, but I'll just call out the names. There's Shingirai Courage, Machivenyika Dewa, and there's also Takmak Jean Makucha, and there's Baru Chidaga. Mara Admire, they were asking us to call them, but the phones today were not very good to Zimbabwe. Mm-hmm. Eric Nyahuma, Venga Izemba, Sisi Judith Loma, ndambotaura navo asipandazoedza kuti titaure navo zvenhare dzanga dzisaite. Sisi Judith Loma, vatumira zvimwe message vakati ndifonerei asi hatina kuzokwanisa kukubatai. Padmo Zimu Giant Gawanga, Faro Kafai Gore, na Manik Nyoni. Mese, thank you so much for your contributions on the VOA show on our Facebook page. Musanete, PJ. Mm.
Asikubela asazikumbe unkosazana sesumbaye
ehe just your last word says if you're still on the line we have a few seconds just to round up before we close the program.
Yes, I mean ndinongoti mazimai tinofanira kuchengetwa nevarume hatifanira kuchengeta varume like that or when I still in the way kuti akana uchinge wadyiwa ka take responsibility of mouth apa ndakaita sei
PJ, very interesting contributions there. Like what Cicilindi we said, anodyiwa ataure. Dai tanga tine chimbo cha systems tatombochitsenura izvezvi. We want to take this opportunity to thank our valued guests. We had Cicilindi we in the United Kingdom, and we had Sesumbaya in Canada, and we also had Mike Gunguo, who briefly called in from Zimbabwe, but unfortunately the lines to Zimbabwe are not very good today, but we thank you, PJ.
Labo mkoma labo aba phone bese South Africa uIsaiah Nyawoma lalwana munye chipinge usukodliwe hayi siyalibonga lonke eliyenelise ukungena kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho kade sikhangela khona inhlupho izangkhathaze ezibhekana lalabo abahlezi abayindileyo abachadileyo kumbe abathandanayo kodwa besemazweni ehlukeneyo kule nhlupho ezihlukeneyo esidibana lazo kanti ke kuliviki edluleyo besikhangele umendo kaOlinda kuStana lapho kade khala khona sithena ngamthengela imoto ngamthengela iMercedes Benz but usengichapaza
aiwa chokwadi PJ
siyabonga kakhulu libe lethuba elihle asibe lethuba elifanayo njalo ngevikeli zayo skathi sinyo Praxitus Jeremiah.
Thank you so much for having joined us. Please don't forget to join us next week. I'm Marvelous Mhlanganya Huye saying, please, ladies, join us every Thursday here on the Women's Roundtable. This is your program, and don't forget to like us on Facebook, VOA Shona and VOA Ndebele, so we can live stream together. Bye-bye. Good night.